mafasha mwa aitikaya anga asingatarisirwe kuti achasvika kunzvimbo idzi sezvatinoziva Hurricane Helene yanga ichinziyo chanyanya kubata Florida asi it seems maareas akaita sana Asheville North Carolina Knoxville Tennessee zvoita Georgia nesouth Carolina akazoafektwa zvakanyanya zvanga zvisingatarisirwi saka senziripo izvozvi kune vakanga vasikirwa noupenyu vamwe havasati vaitwa accounted for asi hurumende yekuno kuyaita iyo kuti even military iende inobatsira nekuti zvipatara zviri overwhelmed mamwe macompanies like anogadzira mafluids atinoshandisa muzvipatara ari in those areas akaafektwa as well so it's a lot and we pray for everyone in the region
asi tichiona mashandirwo ari kuitwa nevanopa rubatsiro nekununura muri kuonawo here vari kufambirana nedambudziko iri
pandiri kuona vari kuita the best they can nenyaya yekuti mafashamo aya aafekta madifferent sectors eeconomy kana kurarama kwevanhu munzvimbo dzakaafektwa isana Asheville izvi zvinosanganisira kuti cellphone provision saka macellphone companies like vana Verizon nana AT&T vari kuitawo their site kuita infrastructure yakaitwa disrupted including maindustries mahighways kune inonzi FEMA federal emergency management agency iri kuitawo one site and kuunza vakaita military to make sure even zvipatara zvingange zviri overwhelmed zviri kuwana support so I think that of course you want recovery to happen sooner but I think they are doing whatever is possible and vaBiden kunoku vakatiwo whatever my resources are needed they will be made available
chikafu nemvura vanhu vari kukwanisa here kuzviwana vari munzvimbo dzakaafektwa kana dzakakanganiswa namafashamo
zvakaita semvura vakandimire kune mamwe macities asitori namvura izvozvizvi nokuti water infrastructure yavo yakakanganiswa